manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasi urumusi wechina unyana 23, 2021 Makati ilira ku Studio 7 Nepenyure inya zirigitika mu Zimbabwe Zamuno piwane Studio 7 Irimu Washington DC Kwanza kwa wanesu, mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga, kandemi iri, nishite penyu randiri kumba, senzira ya kuchizivirira kuchirwere cha COVID-19, nishiti, esu mchurongwa chedu cha nasi. Watunga miri wenyika, wakawanda, kusangani zirava ema sinumunanga kwa, wari kutawura nasi, kumusangana we United Nations General Assembly.
Mwene mwana wanamkano utauruza anda utauru kudari Zagango fanala nukuti mumusha Mwene itadare watu wanungana Mwene mwe azine utu unakana utu necha unacho Unawana umkano utauruzi Fatunu nupaku Zinindra nezi mumusha mako Zawunoda utijinsu wike
Nyanzo mnyazo sumatunga ruwenye kazinoti musangano we unga Wakakosha ni pamusana pekutu uno pamuka na wakuzi ya zinu wakakosha zinenge zichitika pasiro sen. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakawa rikuitika kuchisumba nje. Kuumba kwebato yijare Citizens Convergence for Change kusi muzamu tauro munyika. Indwe ni mwemi story na uzedu za nasi ichuya ukamuri chibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Mutungamiri wenyika vae masini munangagwa, wataura nasi pamberi pedarere United Nations General Assembly ku New York. Blessing Zulu Studio 7, anotipanya eno tevera.
Kwe makore maviri akateedzana, vamunangagwa wataura pamberi pedarere United Nations General Assembly pa video vari ku Zimbabwe nekuda kwechirwere che COVID-19. Vamunangagwa vaudza gungano iri kuti Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa chirwere che COVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union zvibviswe.
Sanctions have further questioned our capacity to respond to the pandemic. For the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. This will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko aya, vamunangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma shoma, chandiona kuvabvunza pano pane nhasi ndechekuti maparasetals kana kuti makambani ehurumende akaiswa pazvirango zvoupfumi anosanganisira vana resident of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here, kana kwavari vachiti these are selected individuals veZANU PF, kureva kuti mupfungwa mavo munoda dhokotera kuti avaexamine vanoti vachakakwana here.
Asi vachipindura mtezeri wemutawariri wemDC Alliance wa Felix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri inomuririre wayo ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Chine ma records kuti United Kingdom ne America ne West ndiyo ma traders mahombe arikuisa mari ye COVID, arikuisa mari ye humanitarian, arikubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zvirikufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana ne Britain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune ma targeted akaiswa vanhu vano vasingatevedzeri ma human rights nubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro wakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti musangano weUnited Nations General Assembly kana kuti UNCA wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana wekugadzirisa matambudziko ari munyika dzakasiyana siyana. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reUNCA rakakosha sezvo richiunganidza vachungamiri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane iyo inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana mumwe nemumwe anowana mukana wokutaurawo zvaanoda kutaura kudare. Zvakangofanana nekuti mumusha munoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti nechaunacho, unowanawo mukana wokutaurawo zviri padununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Asi vaMagaisa vanoti UNCA inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinoneseka seZimbabwe.
Rine zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose nyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyanya kupa simba kune vakapfuma, nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu vemumo. Saka pane zvinoda kuti zvigadzirwe. Gungano rakanaka chaizvo.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo UNCA yakakosha sezvo ichipa vatungamiri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Panenge pachisangana vatungamiriri ava, chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsirana kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zvii zvakatarwa zvinhuzvarwa nemisangano yakafanana United General Assembly, inenge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, atingati mahuman rights. Tinyaya rikaita sanyaya dzakawanda wanda dzinosanganisa nyaya dzekutovaka sei ukama mapartnerships, togadzisa nyaya dzejekerere pakati pevanhukadzi nevanhu varume yatingati gender equality, nyaya dzekudzikisa urombo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwachayo vanotiwo UNCA yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega.
Ndichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vachidzi vavanenge vachidzidza navo vakagarisana navo vari kwakasiyana siyana. Ndosakuchizwa chinzi global village, kutengeserana nekutengeserana. kufambirana na kufambidzana zvakawanda zvinenge zvichiitika kukopana nekukoperana vana vezimbabwe vanonga vachiona vachibenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika
mutauri webato remgct vawitness dube vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vamunangagwa kuitira kuti zimbabwe ibude mumatambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika
DCT dai zvaibvira mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nyika iyo vamunangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura iwo mutungamiriri wedu wenyika nekuti vana veZimbabwe vatambura nemamiririro akaita zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose
musangano weUnited Nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvawawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana kana kuti 340 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4592 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nevana kana kuti 128,804 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matatu ane makumi mana nevasere kana kuti 2,992,348 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi matatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,130,553 uwandu uhu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Komisheni inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation kana kuti NPRC inoti iri kuongorora zviri kukonzera gakava reminda kuchisumbanje mudunhu reManicaland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNPRC vaObed Gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzativa nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru izvo zviri kukonzera mvongamupopoto munzvimbo idzi
takatogara pano kudai pane matimu edu eNPRC vari kutoita wind up mainvestigations avari kuita kuchisumbanje pava nemasvondo maviri apfuura tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira vakabva mumathematic committees akasiyana-siyana ecommission tine mathematic committee manomwe saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje havatsogumira kuchisumbanje vakasvika futi kumarangi kunga pane nyaya dzemarangi unodzibvunzako saka matimu edawa atori pagiraundi izvozvo
kunzvimbo yechisumbanje vagari vekuchinyamukwakwa vari kunetsana nekambani yegreen fuel iyo iri kuvatorera minda nepavagere ichiti inoda kurima nzimbe kambani yakapiwa mvumo iyi nehurumende vagutu vati Kana komishini yavo yaongorora nekuunganidza zvese zvainenge yawana, ichazivisa zvainokurudzira sekomishini kuitira kuti kusawirirana uku kugadziriswe.
Vanongodzoka vachitipa report, komishini inoitawo meeting nechimbichimba pozenge pachibudiswa kana marecommendation atine tichiita, tichimabudisa nenzira dzatinofanonge tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugari wekuchinya mukwakwa vajerimoyana vaudza Studio 7 kuti komishini yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kurima nzimbe munzvimbo iyi.
Kauya vachitaura izvo kuti tauya pano asi vataurire vaita vachikwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvichemo zvekuno kuchisumba chechamukwakwa zvanetsa chaizvo, saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei. Tendi tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika. Then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one and zveshuwa vakaita 3 days sekutora statement varimo muno muchiyamukwakwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel Muzvare Merit Rumema vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinotiranyorera NPRC kuti iferefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa 1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune Kuhudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa, rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuwara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino, rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga tichiti kurudzira kuti NPRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemitemo yedu yemuZimbabwe.
Vagutu vaudza Studio 7 kuti komiti yava isati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai macommissioners at commissioners level hatisati taiona, asi hazvirevi kuti hatisati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo, ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa, tobva tangoikandira hoko. Kompleni yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu 12 vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaibwe mutungamiri wechurch zvaHussein Habre vakanzi nedare redzimosva varipe muna 2017 mamirioni nemamirioni emadhora vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo mushure mekuwanikwa vaine mhosva idzi. Kusvika pakafa waHabre muna Nyamavhuvhu vanhu vakanzi varipe vanga vasati vawana kana kobiri zvaro. Asi magweta eAfrican Union akapinda muchadi musi wa15 Gunyana ndokusangana nemagweta evanhu vakatyorerwa kodzero dzavo paine chinangwa chekuumba homwe yemari ichashandiswa kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo vanodarika zviuru zvinomwe. Vanhu ava vakatyorerwa kodzero dzavo kubva muna 1982 kusvika muna 1990 apo vaHabre vaive panyanga. Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti madzimai akazvitakura anenge akabayiwa nhomba yeCovid-19 anoita kuti mwana ari mudumbu adzivirirwewo kuchirwere cheCovid-19. Izvi zvaburitswa nenyanzvi dzeutano pachikoro chepamusorosoro cheGrossman School of Medicine chiri muNew York. Nyanzvi idzi dzakaongorora vana vachangozvarwa 36 uye vana mai vavo vakabaiwa nomba kaviri yefaiza kana Moderna vachine pamuviri vakakwanisa kuona kuti vana vese vakanga vaberekwa ava vaive nemishonga inodzivirira kubatwa neCovid-19 mumwiri yavo apo vakazvarwa. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nevemubato rinopikisa reMDC Alliance vanoona sekunge bato riri kutonga rezano PF riri kufurufusha MDC Alliance kuburikidza nekuita mabhinda uko akasiyana siyana ekurwadzisa bato rinopikisa iri. Vanhu ava vanoti zano PF iri kutokonya MDC Alliance kuburikidza nekupindira mukutorwa kwemuzinda webato iri neMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, kudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru pamwe nekurambidzwa kuita misangano kwenhengo dzebato iri. Izviwo zvinotevera kuziviswa svondo rino kwebato idzva rinonzi Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Vamwe vari kuti bato idzva iri ndehumwe hweurongwa hwezano PF hwekukanganisa mashandiro eMDC Alliance sezvo bato rinopikisa iri riine urongwa hwakaparurwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa unonziwo Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Pamusoro pezvo vatsigiri veMDC Alliance vanozivikanwa vachishambadza mutungamiri wavo vachamisa vachiti chamisa chete chete kana kuti CCC. Asi vezano PF vanoti MDC Alliance iri kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasinei nekuumbwa kwebato idzva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Srachiwayo pamwe nenhengo yezano PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaSrachiwayo kuti vanoti kudii nekuumbwa kwebato idzva iri.
Aiwa isu sebato takamira semusangangwena, takamira pavanhu, asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata-bata pese pese kurwisa vamwe vanhu. Ndodambudziko rataita. Saka vari kuda kuedza nepese panogona, vakatanga nemukomana Dhaki, vakaona zvisiri kubuda zvaakuita zvekukereta tumwe tumapolitical parties. Aiwa ikodzero yavo, ngavaite mapolitical parties avo, vati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akadai azotora zita reproject yedu nesofa. Vanhu vezimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo, vanhu vezimbabwe vanoziva bato ravo, vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuesa kupenana.
Vagakanje, manzwa mashoko ataurwa navaSrachiwayo nemashoko ari kungobudawo ekunzi Zano PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change. Munoti
maita basa mukoma. Dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika. Saka kana paita munhu aregista bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance, aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa. Izwi rekuti change harisira nhasi, izwi rekuti citizen harisira nhasi. Saka kana vaakupindwa nemweya wekuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeyavo, zvinoreva kuti havana pfungwa. Oraiti, dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhilonga to MDC Alliance, then voenda vonoaregista. Vanhu vasina zano, vanhu vasingazive kwavari kuenda, vanhu vane chinono, vanhu vasina kurongeka, ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo.
vaSrachiwayo, munoti nemashoko avagakanje?
Aiwa, ngazvinge zvakajeka kumhuri yeZimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vaNelson Chamisa vachiparura hwaro we-2021 agenda muna January gore rino. VaChamisa vakaparura five agenda program, kusanganisira the people's agenda, government agenda, the reform agenda,
the citizens' convergence agenda and the global agenda. So citizens' convergence, it's our agenda. It's our program. We are talking to Iowa. Ngatiungane, ngatinge tichisa msoro pamwechete, ngatinge tichibva kwakasiyana siyana patiri, tigadzise zvinhu zvedu sevana veZimbabwe. Ndodingindira redu ratiri kufamba naro padingindira 5 ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu vaNelson Chamisa. Saka haisi nyaya yekuti hanzi isu tiri kuti citizen convergence itari bato. No, harisi itari bato redu, bato redu rinonzi MDC Alliance ichitinaurana president Nelson Chamisa. Saka asisi convergence i program iri kuitwa nevana vaZimbabwe. I program iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe.
Vagakange, tinonzwa kuti muZimbabwe mapato haanyoreswe nezekisa zvakaona zvakaitwa nebato reCCC. Asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANU-PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance. Munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato?
Zeki ndiye inorejesa mapato aya. Saka vanhu vanorejesa vanotoita nguva ichiripo senzino gara yatema mukoma Jonga. Saka haisi nyaya izvi, asi kuti dai iri kunzirisita ravo. Asi iwo anachamisa izvozvo vanozvitumidza kuti MDC Alliance. Saka zvitere kuti Citizens Convergence for Change vari kuti ndiravo pakudii ivo vari MDC Alliance.
Vasacho imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo?
Vajonga, chinhu chasi chinhu chidigichi, hachisi chinhu chepasi pemudhichi, akasika takishopu. Ibato rinotonga nyika yeZimbabwe, ibato rakabata nyika yeZimbabwe. Chinhu chevanhu, vana veZimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa. Hatiudzwiri kuti nevanhu veZANU-PF kana kuudzirwa natakishopu.
Vagaga nje, kune vamwe vari kuti ZANU-PF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori reCitizens Convergence for Change. Munoti?
ZANU-PF semusangano hauna nguva yekupemberera kumutswa kwerimwe bato. Kana kuine vanhu vakapemberera kumutswa kwerimwe bato, vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere. Hakuna zveimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende yeZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwo enyika pavanoda.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaPhilip Tshachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9:09 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatungamiri venyika vakawanda kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weUnited Nations General Assembly wakakosha nekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava riri kuitika kuchisumbanje. Kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. Ini ndini Jonga kandemire ndiri mu Washington DC.